mota dzirikufamba zvemandorokwati takusvika kumapeto kwemaprovinci 8 mamwe ese akatanga kufota kunezuro mamaresults atotanga kubuda aityiwa pamapolling reports maagenzi ese anenge aripo emakandidati akasiyana-siyana vanga varimo vachiongorora basa ririkuitwa nevanhu vefads neheritage nevegovernment vari kubatsira kuti mikwete vegovernment nemacivil servants vamwe musangano ari kuita kuti basa racho riitwe zvakanaka kutaura government yemusangano hatina kunyanyonzwa munyunyuta kwakawanda asi pese panoitika chirongwa chakakura kudaiwa hapashaiko kunyunyutwa
ko vamwe vari kuti mazita avo anga asiri pamaballot paper zvagadziriswa sei
zvinogona kudaro bhozi vamwe pavaendesa tichiita yataiti blitz yekuti vanhu vapinde vamwe vainonyoresa kuzeki saka vofunga kuti mazita avo aripo ivo asiri paverification yeregista reparty pamwe panongoitwa maclerical errors anogona kungowanikwa panoitwa basa rakadaizvo saka chatiipo ndechekuti tioda kuti vese vane mazita asipo tioda kuvakokorodza tichitivanyorwe nemachairman ndatinova tichivhotira president nyangwe nhasi vasina kuvhota saka tioda kuti vagopinda mumbudu nedire zanup f kuti takatarisana nesarudzo guru iri kuuya ukaona mwana wari wezari amwe naatombouya kuzoti areje achida kuvhota nhasi kuratidza kuti anoda musangano wake saka yato recruitment drive yatanayo iyo itsva kupamhidzira yataa tichiita kudhara yevanhu vauya vari kushayikwa mazita taakutovaisa mubudu yezanup f tione kuti vanozoenda pasarudzo hombe yemanational elections vave mamemba emusangano zvekare varevhetswa nezeki
ko vamwe vanenge vachiti vane zvichemo ambasada zvekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka bato rinogadzirisa sei zvinhu zvakadaro uye vanofanira kuenda kuna ani chaizvo
kwese kuprovhinsi kuna team leader sanika nindiri team leader kumashoulder and west saka foni yangu yanga ichidandaura kubvira nezuro ichingo vanhu vachichema vamwe nyambo vaiwana namba dzangu dzateam leader and tinekari rekuti kune vakawandawo futi vanga vachienda kune vatungamiriri vechirongwa ichocho saka tiri kuedza kuti panzvimbo ipapo panhadziridzanwe kana zotadza toita scale up kusimudzira nyaya yacho kune chimwe chikwadi chidanho chiri padenga kuda mara zvosvika kuprovhinsi kwandifanira ini kwandinge ndiri team leader kana zvinge zvandikonawo ndoendesa kuna national pc kana zvinge zvandikona pc yoendesa kuna ani kuna president asi pari zvino hatina kumbonyanyoona zvatingati zvinyunyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vatemwe musoro basa rapabaro zvakanaka ende raakupera zvakanaka tichitaridza kuti vana vezanup f tiri vana venyamunhu and isusu hatiitezve magalap pol kana mastraw pol kana chii tinoenda kunokaunda munhu wega wega paakamira nechitupa chake nenhamba dzake dzechitupa tosevesa primary election kuti tizive kuti uwando hwevanhu vari kuenda kunovhotera zanup f pamusangano pasarudzo hombe iri kuya ndeupi hatiitezve guest meeting